A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, a platform where we speak about issues affecting people in the society. We are coming to you live from the Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, February 17, 2023. And I am Evans Zeninga, your host tonight. We are coming on a very sad note today as we are remembering Wayne Glovu, who was laid to rest today in Bulawayo. 16-year-old Wayne was stabbed with a 3-star Okapi knife on Monday by another student from Hamilton High School during a fight, and he later died at a hospital in Bulawayo. The suspected killer is in custody, awaiting completion of police investigations. We are not going to talk a lot about what happened since this case is now before the courts. However, we will give you what transpired today. Muchirongwa chedu cha nasi tiriku tarisa zvaitika kumarinda ekubulawayo uko kwa radzi kwa nasi mwana wepachikoro cheFounders High School, Wayne Glovu. Wayne akafa mushure mekubaiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro chepa Hamilton High School apo vairwisana. Wayne akazoshaya nemuvhuro ari muchatara makare mubulawayo. Wayne uyo ange ave nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa aradzikwa nhasi. Hama neshamwari dzashoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwekodzero kuri kuitwa muzvikoro nevadzidzi. Nyaya yekuurayiwa kwaWayne yava kumatare, asi hatikwanisi kutaura zvakawanda zvisiri kubuda mumatare edzimhosva. Hundreds of people gathered today, including relatives, friends, and students from Founders High School, and they were gathered to see the body of Wayne being laid to rest in a very emotional send-off. Students and friends mourned and as they bade farewell to Wayne's body. A very sad situation there. Former Education Minister and uncle to Wayne, Mr. Gabriel Machinga, said he was troubled by the way Wayne died. He called on society to address bullying that is prevalent in schools.
These knives that are used to butcher others are not manufactured in schools. They come from within society. So unless society wakes up today to tackle this problem, there is no end to it. Because what happens in schools is almost always a mirror image of what happens in society. I'm convinced that if society chooses to say no to this kind of conduct, it will stop. My final words, because I'm really troubled, is Wayne, the wasted life, prematurely extinguished. As a normal human being, Wayne was to die at some point, but I believe not in this man. Wayne,
that there was former education minister and an uncle to the deceased, Mr. Gabriel Machinga, speaking at the funeral of the late Wayne. Let us hear what other mourners had to say at this funeral.
Be the one lying there because of my age, but kubuhlungukanjani ukuthi silalise such a young life. We are going to bid a farewell to Wayne Glovu, an intelligent, jovial, and enthusiastic, focused young learner. We had a very promising life ahead of him. Unfortunately, the incident that we now all know tragically ended his dear and precious life.
The Founders High School Choir graced the event, and they sang for their colleague before the body was laid to rest. Let's take a look. That there was the Founders High School Choir paying a tribute to Wayne, who was a Form 4 student at the school. For those that just joined us, we are remembering Wayne Ndlovu, who was stabbed during a fight on Monday and later died at a hospital in Bulawayo. Let's take a quick short break. Do not go away. We will be right back with more.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
Welcome back. This is Live Talk. If you have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. Now to discuss this sad and painful death of Wayne and the bullying in schools, we are joined by a student representative from Great Zimbabwe University and very vocal in these issues, Itai Masango, who is in Chiredzi. And we also have Evanisa Monondo, the director of Female Students Network Trust in Zimbabwe. Ladies, ladies and gentlemen, sorry about that. Welcome to the show.
Thank you very much and good evening.
Aha. Itai, can you hear me?
Yeah, I'm hearing you.
Perfect. Thank you very much for coming in. Let's start with you, Itai. Please tell us, what was your immediate reaction when you heard about Wayne's death?
This young boy is affected us very much. Actually, we are considering that he is too young and his parents are expecting him to be someone in life. Then that is what befall him. It is something that is very painful to the whole of the life and the school very deeply as well. It's a very big loss to the education sector.
I hear you there. Let's move over to Evanice and introducing you to the show. Let's throw you as well into a question here. Does your organization have any studies on what causes bullying around students? I know you've done a lot of work in student issues and around that area.
Yeah, thank you very much. I think let me start by saying my deepest condolences to Wayne's family and friends and the school for the terrible loss that we have experienced as a country. You know, it's very sad, but just to say, as an organization, what we do
we deal with mental health issues, where we do psychological counseling, we play very much with the mind to say, if you have a problem, how can you respond to that problem? And how can you positively respond to whatever mental health issues we'll be going through? So the organization seeks to bring integration, to reintegrate the mindset of these learners and even students, so that they are able to coexist and co-adopt whatever situation that is going through. So the network is there as a conduit to that information and the education and awareness among the students, so that they are able to respond to the social issues that are happening, be it in their family, be it in the institution, in their school. So yeah, it's something that we really treat very seriously as the students, because it really disturb them in terms of achieving academic objectives or goals.
Mm-hmm. While we are at that, let me move forward and say to you, we've seen a lot of these issues being talked about revolving around male students. I'm not sure if there is anything that we can talk about from your end that says female students also bully each other like the boys do. Eva Nice, did you get me?
Okay. Yes, I think I got you to say what is happening also to male students. And I'm glad that as an organization, we are now working with male students as our male champions, because we believe that our male students are our counterparts in really addressing the societal issues. Yes, bullying is happening to female students among each other, and it also happens with female students. So bringing them together as a counterpart and as colleagues will also, you know, improve their relationship, the way they coexist at the institution and the way they relate to each other. We try by all means to bring them together, because we too are just advancing female students' issues alone without, you know, involving male students. We will not reach far, because the issues that we seek to address, they also affect the boy child. So the organization has come to at a point where we have realized or discovered that in any advocacy issues that we need, we seek to promote the advancement of female students' rights. We cannot do it alone without our male counterparts, because an institution is a very organized place where these learners and students, they learn together, and we cannot separate them from that.
Mm-hmm. Good points there you are bringing to the table. Itai, ngatimbodzoka kwauri. Iwewe chimbotidzosera kumazuva ako ekugrade Zimbabwe. I know you were also very active in students representatives and stuff like that. Chimbotitauriraiwo vana vechisikana vaiitawo here zvaitwa nevakomana izvozvizvi zvechibuli buli zvemanyunyu izvi.
You find the most of the students but when they interact among the students at school,
Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Ah, perfect. Muri kupi, ndimi ani mimi.
Mimi ndiretwa Elvis, mtomba ndiriku Harare ku Waterfall.
Aha, mkoma Elvis. Nyaya iri mudariro muri kuinzwa kaiyo. Nyaya mkoma nayo, anzi zvakazara muzvikoro, vamwe vari kuti kwese kwese muzvikoro zviri kuitika izvi. Tauraiwo tinzwe pfungwa dzenyu.
My understanding of the bullying, what I can think or what I can say, bullying has always been there. But I think what we're seeing now, among my exchange, it's now becoming that's a problem. It means nothing about it takes a community to raise a child. Not to raise vanhu vari kushandisa madrugs, and we know kuti kana vanhu vari under influence, they can do anything and everything. So this is a manifestation of the everyday life that they are seeing in the streets, in the road, on TVs and everywhere else.
Aiwa.
Inindinesa mwana kandinako, ndakakatengera trigger, nikakaona mumwe munhu achishudha vanhu pa Facebook mutaona, kanotofunga kuti vanhu vanoshudwa.
Murikutaura mashoko makuru. Aiwa, mataura mashoko makuru. I hope vadare vedu vatinavo nhasi, mukoma itai nhasi, si Evanice, vari kunzwawo zvamurikutaura. Tinokutendai kunge mapindawo muchirongwa muchikanda pfungwa dzenyu. Toramba tichiti mudzoke futi namangwana naye.
Tinotenda baba, tinotenda neprogramu ino. Thank you for having me.
Maita basa. We'll come back to Itai and Evanice. Did you hear what the caller has just been saying? He seems to feel society is playing a big role in all these things that are happening in schools. Mukoma Itai, manga mchiri kutsanangura. Enderai zvenyu kumberi.
Yeah, ndambi tanangura kuti zvakaita kuti mukoma very correct. Another factor.
Aiwa, takunzwa ipapo imbobatai makadaro ndimbodzoka kuna tete Evanice. Muchiripo here, murikunzwa nyaya dziri kutaurwa idzo mukomana weku Great Zimbabwe University yanga achitaurawo maonero ari kuita. Ndidzoke futi kwamuri. Zvounzwinyi chaizvo chaizvo kuti dambudziko iri rebullying nekumbunyikidzana muzvikoro iri ripere.
Inyaya inosirisa ndinoona sekuti zviri kufanha kutwa paka panofanira kuita inonzi collective action. Kumba sevabereki ndotaurawo ndakamira semubereki achiri nyaya dzevana idzi dzatonesa. Chazviri kunyanya ndoziva tichikura tainyanya kurovedzerwa kubva kumba kuchikoro zvevadzidzisi vaiva nemukana wekudzidzisa vana. But ndikuona kutoti vadzidzisi vacho vakutovatya kuti vana vari kutovatya nekuti vana vakutyisa havatsiriki havaudziki. Saka pari kuda collective action kana kuti chose toenda pamwe chete semastakeholders vana ngavadzidzise. Ndoda kubvumirana naitai zvaanga achitaura kuti vana vari kungoregererwa vachiita zvavanoita mafoni atinovapa zvavanoswera vachiita vabereki hatisina nguva yekunge tine vana vedu tichivadzidza kuti upenyu hunofamba sei. Vana vari kungoita anonzi malight skills zvechokwadi. Inyaya yekungoti vari kungoriexpose kune zviri kuitika macurrent affairs vachienda kumberi but malight skills chaiwo yekuti upenyu mwanangu beyond education key havasati vazvinzwisisa. That's why ndichiona kuti they are loud behavior. Iyo nyaya yekuti vanorovana vana vachinzi rovanai izvo zvisiri kutaura muHarare muno tinotore nyaya ino iri kumagare kwedzimoto yevana vakarovana from the boys school. Saka ndokuti simba iroro kana mwana achikwanisa kuteerera malife skills anoinvolva nyaya yerudo to care about each other. Kuti kana munhu atori munhu yeye anofanira kurepiwa kodzero dzake neruremekedzo rwaanofanirwa rwakangofanana neye kana kuda kukodzero dzake dziremekedzo. Saka ndiri kuti inyaya inosiyisa mufunge mukoma ivhandi kuti vadzidzisi vedu ndinoti vanhu vatisi munoziva kuti kana enda kuchikoro ku vandoti munoziva pane vamwe vana vavanototya ukaona mudzidzisi akutya unoona kuti kwatakuenda kusina mura kumira zvakanaka nekuti kuvabereki hatina nguva yakawanda nevana vazhinji vana vacho vari kumaboarding schools handizi kana iwo vanoenda kuday school anotera ari kuchikoro tikutovimba kuti mudzidzisi achakwanisa kunge achitora mwana u achimudzidzisa sika nemagariro nekuti yonzwiranasi iye yekunzwira because hakuna munhu ari normal mukoma ivhanzi anotanga kutobaya munhu nebanga muri kunzwa here
ndo
nekuti kudzokeredza kwepfungwa kwehunhu hwatakakura tisinawo kana kuti malife skills yekungonzwisisa kuti muupenyu tisingatarisidze mabhuku munhu wakafanira kuita sei andimboona
oda kukubatai futi pamuromo mbichana mundiregerere ndikubatei muromo zvishomashoma futi mabata nhau mbiri dzandinoda kuti tigodzoka kwadziri yamati collective action iyo mukati life skills ndoda kuti tigodzoka tiibate bate regai timbotora muteereri pane muteereri akateerera ari kudawo kukanda pfungwa dzake tinzwe kuti vari kuda kuti kudii. Alo mufundisi moyo.
Baba Ivhanzi makadiwo
ndinofara ini ndinofara ndiro ndorida futi iroro nderangu makadiko imi
ndinofara aiwa kutenti kubatenti kweda tutenti kuda mune zita rake zvino kumutorera pasi
kubasa zve tiri kubasa maita basa nekupinda muchirongwa. Unfortunately tiri kutaura nhasi tiri munguva inosiririsa yekurangarira mukomana uyu. Kandai zvenyu pfungwa dzenyu tinzwe.
Ya igai ndingoti zvangu kutanga kumhuri yezimbabwe nematambudziko wakaitika kunyika yekwedu yezimbabwe mushure mokuona vana vechikoro vachisvika pakurwa vachiurayana chinhu chinosiririsa zvikuru nauye bullying muzvikoro yagara irimo kana muchinge makuona vana vachisvika pakuurayana sezvizvi zvinoratidza kuti zvinhu zvinga zvichiri rwematano nekuti tinonyanya kuzoona kunyanya kwationa South Africa kunoko tinoona vana vakawanda vachiurayana vakawanda nowandu saka tachinge takuona kunyika kwedu mhuri yekuandlovu yekurasikirwa nemwanakomana wavo wavanga vane tarisa kuti achaitawo zvinhu zvizhinji asi tinongotiwo hei zvinhu zvinorwadza zvikuru uye futizve kunyange nekumwana uyoyo akapedza upenyu umwe mwana tinongotiwo nekumhuri yekwavo navo vari pakurwadziwa saka senyika yezimbabwe tinofanira kuti tiise musoro pamwe chete uye futi taratidzana mhini nekuti zvinhu zvinoitika mukati mevana kuti vana vanogona kugumbukutana zvikoro nezvinhu zvakasiyasiyasakufana nezvizvi azvinozirwa so iyoyi ndo kugcina tanda dhudhu kumundeni wange wezimbabwe kurukuru kuumhuri yakandlovu nzira sezimbabwe songe zvizorushungukuru ngesenzo nesenzekile avandwana vesikoro valwisana omunye watata mupefumuro omunye mundwana so indifara leyi ndeushungukuru kwamambala so ngitandawo kuti ngeka vantu vasezimbabwe ngesikati lesi esinzima kangaka asikambaseni saazi ivhina lo mundwana uyenzilisenzo sifana leso even emugeni wangasivo navo vayazwa uhlungu kuti kana mundwana wetu wayaenza indifana leyi so asibambaneni sithandaze saazi kuti izino efana lezi kana sizivona lapha sikhona emasouth africa kuti abantwana vaningi vayabulalana njalo njalo abanye vayabula nezigidi so asibambaneni sithandazane umundeni wakandlovu sithi dhudhu nechava sezimbabwe soke ngiyathokoza kulu ngumoyo baba mufundisi moyo.
Ngiyabonga baba moyo mabva magona kuti matibatira mhuri yedu yechishona matibatira futi mhuri yedu yenzevele siyabonga baba kakulu thank you so much
ndiyaribonga manda chigenda yechi thank you bye.
all right mufundisi moyo avo vanga vachitsanangura apo manzwa. He is speaking of the same incidents in light of how sad it is and seeing these situations getting out of hand across the country. Right, ndodzoka kwamuri tete ever nice panyaya mbiri dzamasira panzira dziya collective action, life skills, kunoku first world, tinonzwa zvichitaurwa taurwa stereki izvozvo, zvema life skills zvone collective action yamuri kutaura iyo, zviri kuitwawo here kumusha uko, zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe, zvibatsiridze vana ivavo.
Ndinoona kuti maprogramu ayo muzvikoro arimo, anenge akati nyogwa kunzi, vanhu vanofanira kuti achii ma life skills. Kana iri collective action, ndinoona kuti iyoyo ndoo yafoira panguva ine yandiri kutaura munyaya yekuti vanhu vava nehumbi mindoga ivhanu vanhu munhu akungozvionera mumba make nemhuri yake hakusisina chiruvange chataiziva tiya chekuti ini ndikaona mwana wangana achiita zvisina kufarira kana mungave mumugwagwa kana kungave kuti ndine mvumo kana ndine kodzero yekumutsura asi iko zvino manetsera zviri kuita munobva kuti ukatsura mwana umwe munhu vanotokumirira panhiri kuti ini siyanai nemwana wangu ndinosiya yes. Kuti mubereki anenge akadaro anenge achida kudzidzisa mwana wake kuti kudii saka mwana iye haugoni kutaura nawo but malife skills aya muzvidzidzo arimo kuchanyanya kunoita ndechekuti aakundoita kudzimba zvambotaurwa naitai zviya kuti kudzimba uko ndokwana kwawari kungotsairirwa kuti tiendai isabhoti waita homework here wadya here kwete any other incident mwana wangu chero pakayava enzi tinodai tinomhoresana tinodanana chero masiblings ngatidanane hapasina kana communication muimba imomo kunyange muine vana vami navo mumwe nomwe ari kuita zvake saka enza inobhopla inobhilda on yobva muimba imomo akangokanganisira kunzo obva atoita hasha handimaona itai ambotaura zvakanaka zvikandi nyaya yemadran nyaya yekuti vanomwa zvinodhaka nekudi nekuti isi hatichazivi kana vanhu vakangonyarira nhaye mukoma ivan uye ari murumu make uye ari murumu make hanzi vari kuverenga isisi taiwana
aha, tapabata hapo mukoma itai ndouyawo kwamuri tinzwe kuti nyaya yabatwa natete ever nice iyo muri kuionawo sei imiwo mamunofambawo munyaya yekuti zviri kuitwa ndezvipi zviri kubatsiridza yavari kutsanangura iyo collective action iyo nemalife skills aya arimowo here muvechidiki mamunofambawo
ya nyayadorwa matete iyi vataura nyaya yakanaka ndirakumbonya kudzivira pamasure pavataura nyaya yerelationship chiri pakati paticha nemwana isusu vabereki tatakakurudzira kana mucharangarira kuti muzimbabwe masimba akadziiswa muna ticha achiiswa kuvana vechikuru hamuri kana mutoparangarira ipapo paizvi vana vane kodzero dzavo
kodzero dzevana idzivatsanangurei ipapapo
kodzero dzevana dzinotaura kuti vana havafaniri kurohwa kuzvikoro isu takakura tichizivawo kuti kana mwana achinge aita zvii zviri kunze kwemutemo munhu wese anomurova anenge achingova muhombe paari izvozvizvi vabereki tisitao kunyatinganisa vana vedu nekuti vana vakatiirwa kuchikoro mubereki achinge achindopepetera ticha uya kana kukapa upendo iri yake mudzindisa basa saka maticha semu anenge achida basa rake akaona kuti mwana uyu vabereki vake vanonesa handimugoni havasisina basa vanongosiyana naye uya zvaanoita
aha tiri kupanzwa apo nguva yedu yaakuita ichititiza chiregai ndidaiso regatiti tete chidzoka iwo mukati ga mashoko enyu ekupedzisira todzoka kuna mukoma itai and you also give us your final word and we wrap it up so ndouya kwamuri tete chitanga iyi mihonor ladies muchidimbu
ndingakukurudzira mhuri yezimbabwe kuti ngatibatanei kupedza dambudziko iri ratangana nenyika yedu evana ngatidzidzise vana ngatimirei timire pane vana tibatsane pamwe chete kuzvikoro kudzimba ngatishande pamwe chete tipedze dambudziko
maita basa imi mukoma itai your last word parting word in short
ya matoto angu ipedzisira ndeyekuti isusu ngatizamei kuti tikipe vana vedu
wabva wadyiwa nemwaka wenguva. That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. Thank you for coming on show. Thank you to our guests and all the callers for the day. Please join us again. Next week we will be back with the same program. I am your host, Ivan Zininga, saying good night, Zimbabwe. Morara zvakanaka.